Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kukadzi 14, 2023. Makaterera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. IMF yokurudzira Zimbabwe kuti igadzirise nyaya yedhora remunyika riri kuramba richishaya simba. Zimbabwe yorangarira makore matanhatu kubva zvafa vaive mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai. Vakawanda vopemberera zuva rerudo reValentine's Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti kusungwa kuri kuitwa vanhu vari kunzi vakazvigarisa pamapurazi nemisha zvisiri pamutemo kuchakonzera nyaya yokushomeka kwechikafu sezvo vari kutiza vachisiya zvipfuwo zvavo nezvirimwa. Mapurisa anoti asunga vanhu zviuru zvitatu nemazana manomwe kana kuti 3700 vamwe vakasungwa. Kumasvingo vanoti vari kubhadhariswa zana remadhora ekuAmerica. Mukuziya nyaya iyi mumwe wevakasungwa ndivaHenry Mukusha vokwaBhuka kudunhu remasvingo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Inini vanhu vangu 50 vari kuenda mangwana indinozoenda musi wa19 vamwe vakabva kozuru hanzi yakakona kupinda ndipiti vakarwara.
Saka chaji inenge ichitongwa nayo inenge ichinzi chii? Mhosva inenge ichitongwa vanhu nayo inenge ichinzi kudini?
Mhosva inenge ichitongwapo ndeyekunzi makagara zviri kunze kwomutemo. Magara zviri kunze kwomutemo makambopuwa maviction order mukasabva.
Saka vanonzi vabatwa nemhosva vari kutongerwa mitongo yakaita sei?
Vamwe vadakahwa vakati vatongwa vakanzi $100 yemhosva from 6 months.
Asi kuseri kwekutongwa kwacho ikoko nekubhadhariswa mafaindi iwayo, vanhu vanozowana mukana here wekudzokera kunogadzirisa zvinhu zvavo kuminda uku?
Zvokwadi kana vanhu vatopiwa madays vanotongonzi vabvi. So kwaBhuka vose vakatopasuka vakatoti vavatonzi vabvi.
Hakunawo magweta here kana vamwe vanorwirawo kodzero dzevanhu vari kubatsira kukumiririrayo?
Ya vanhu vari kubatsira chaizvo magweta iwayo ari kumanyamanya vehumen rights vari kumanyamanya, vamwe vechiti vari kumanyamanya. Asi nyaya yandoona iri kunetsa ndeyekuti kuda pamutemo umwe mitemo yakazongodhikadhika hanene mucostitution tinowana imo, zvekuti hapana sabhuka hapana shi handiri maona mange mamiriro enyaya.
Iko kugara kwose kwamanga muchimboitwa makagadzwa nani iko zvo zvochinja nhasi kudai?
Zvide tingoti sabhuka hakuna sabhuku pasina shi. Sabhuku inofanira kuvapo shi aripo, asi shi unonzi haana mhosva. Iye sabhuku ndoone mhosva, ndopatiri kushaya kuti mutemo uridziiwo kuti munhu achi sabhuka achisa vanhu nesa munzvimbo mashi handidi. Asi semunzi ngaana mhosva ngaabvi. Sabhuku ndiyo nemhosva ndiyo wakavakisa vanhu, ndiyo unosunga sabhuku.
Avo vanga vari mugari wekwaBhuka dunhu remasvingo vakadzingwa pamusha vaHenry Mukusha vanga vari parunhare kumasvingo naEvans Zvininga weStudio 7.
Kuri vesangano reDisability Amalgamated Community Trust kana kuti DACT vaHenry Chivhaka vanoti hurumende, mapurisa pamwe nemamwe masangano vari kuita basa rakanaka.
Ooh.
Vamwe vakaremara vari kuchema chema kuti vari kusiiwa muzvirongwa zvehurumende nemasangano akazvimirira zvekudzidzisa vanhu nezvakapira kushandisa zvinodhaka. Mutori wedu wenhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kuri wesangano redisability amalgamated community trust kana kuti DACT vaHenry Chivhaka vanoti hurumende, mapurisa pamwe nemamwe masangano vari kuita basa rakanaka kurwisa kushandisa kwezvinodhaka, asi vari kuvasiya muzvirongwa zvavo nekusaziva kuti vamwe vavo vakatarisanawo nedambudziko iri.
Vanhu vane hurema vanosvutavo fodya dzinodhaka, vanomwavo madoro anodhaka semashandisirwa zvinoitwa nevamwe vasina hurema. Saka kusiya vanhu ava muurongwa hwose hweprogramu kwatiri ndiyo inonzi exclusion.
Mumwe wechidiki akaremara anofamba newiricheya mumasvingo uye achiita basa rechihwindi panokwirwa mabhazi anoenda kuHarare nekuBulawayo vakuda kwaShemanyere vanoti vanoshandisa zvinodhaka nekuti vakangofanana nevanhu vese. VaMoses Chitombo avakaremarawo vanoti semaonero avo vakaremara vakawanda vari kushandisa zvinodhaka.
Saka participation haizonatsi kubuda nokuti kazhinji mukaona nyaya yedrug abuse kana ichitonyanyotaurwa nevanhu vakaremara inogona kutova neinfluence yakanyanya nokuti vanhu vazhinji vanoita drug abuse they end up vatova vanhu vatori personhood dzapiripozi vazhinji vanovaafectwa mentally. Saka vanhu ivavo vanenge vatouya kumaorganization kuti zveevanhu vakaremara.
Mukuru webasa musangano rinorwira kodzero dzevakaremara reinstitute of community development kana kuti ICOD muzvare vongaitinarwo vanokurudzira mapazi ehurumende kuti asavakanganwe muzvirongwa zvavanoita.
Ndiri kuti tinokurudzira hurumende nemapazi akazvimiririra kuti vange vachiinclude vanhu vane madisability mumaprograms avo ekudzivirira drug abuse, nekuti vanhu vese nangwe vane madisability vanogona kuva affected nenyaya yedrug abuse. Chinopusa munhu kuti aite azoabhusa madrugs zvinhu zvakasiyana siyana. Bati zvinhu zvinowira vanhu whether une disability kana kuti hauna.
Mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo vakuda kwaChedhewa vanoti havasarudzi pakuita zvirongwa zvechenjedzo, asi havasati vatanga kuita zvirongwa nevakaremara vari vogo.
Vakanangana navo vega hatisati, asi we will consider that kana tawana maplatforms atinogona kuvawana. But hatingati tavasiya kunze nokuti pose patinoita they can listen to the radio, they can also access mapublic gatherings vatinenge tichingoita vachizvivaripo vega vasina vamwe hayo vatisataita, but we are free to do that kana tavawanira platform yacho.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi iro rine vana vari kusangana nedambudziko iri vataungana ndoro vanoti vari kushanda nemapazi ose emunyika kusanganisira vakaremara kuita zvirongwa izvi zvekurwisa dambudziko iri.
Hakuna kwatiri kuti vakaremara vanosara kumashure, ndoo vatitori kuda kutotaura navo. Tinotaura navo vakawanda chaizvo vakaremara, tinotaura navo muzvikoro medu, uye tine maprograms atinawo anenge akanangana navo nenyaya yedrug and substance abuse.
Mukuru wepachipatara chengoma huru Dr Parinyato Maramba vanoti varwere vavo vazhinji vari kubva kuvanhu vanotora zvinodhaka, asi vakaremara vashoma.
Tinozama kuti vaite zvakanaka bhatiaho vazhinji vacho ithink is because vanenge vasina zvimwe zvokuita pavanongobuda they go back to their normal izvona zvavachaiva.
Mukuru webasa munyaya dzezvevakaremara mubazi rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika Dr Christine Peter vange vasingadairi nhare mbozha yavo, uye vanga vasati vapindira mibvunzo yatavatumira tisati taenda pamhepo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
B Banga guru rinokurete samari re International Monetary Fund rakurudzira Zimbabwe kuti ikurumidze kugadzirisa dambudziko remari yemunyika iri kuramba ichishaya simba uye yoregedza kuda kuisa ruoko rwayo pakutara uremu hwemari iyi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya auya apo IMF yapeta rwendo rwai rwemavhiki maviri kuZimbabwe runonzi Article 4 rwakanangana nekuedza kuti Zimbabwe ibatsirwe kuti itange kuhidzana nedzimwe nyika nevanokweretesa mari, ichiratidza kuti yakazvipira kudzika mitemo inosumudzira kitwa kwemabhizimisi munyika. Zimbabwe yave nemakore andarika makumi maviri isina kupiwa rubatsiro nevekunze vakaita seve World Bank neIMF yacho nekuda kwekutadza kubhadhara zvikwereti. Nyika ine chikwereti chinodarika mabhiriyoni gumi nemasere kana kuti 18.7 billion kunze, kusanganisira mitero pazvikwereti kana kuti maarias. Mutungamiri wechikwata cheIMF chakauya kuzoongorora mamiriro akaita upfumi pamwe nekupa mazano kuhurumende kuti upfumi hungavandudzwe sei, vavo Jessica Maliseski vati Zimbabwe ine mukana mukuru wekukudza upfumi kana ikavandudza misika yayo yemari nezvimwe.
We are seeing the some action on the on the side of the auction policy of the Reserve Bank of Zimbabwe.
Zviri kuitwa pamusika weRBZ tinoona zvakanaka asi zvinofanira kuvandudzwa.
Vatiwo nyaya huru inoda kugadziriswa inyaya yekusiyana kwemitengo yemari yekunze pamusika weReserve Bank pamwe nemutengo unoshandiswa nevemakambani, vachiti izvi zvinoita kuti vemakambani vashandise mitengo yepamukoto, izvo zvinoita kuti hurumende irasikirwe nemari yemitero. Vaenderera mberi vachiti kambani ichange yave kuona nezvemashandiro emakambani ese hurumende yemutapa investment inofanira kushanda zvakajeka kuti vanhu vave nevimbo nemashandiro ayo. VaMaliseski vati IMF haikwanise kubatsira Zimbabwe nemari nekuda kwezvikwereti zvayo uye haisati yave nehwaro hwakati tsvikiti hwekubhadhara zvikwereti zvayo. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti nhaurirano dzavo neIMF dzakafamba zvakanaka uye vanobvumirana nezvizhinji zvataurwa nechikwata cheIMF.
We must continue with the measures that were put in place for
tawirana kuti apo tiri kuvandudza upfumi hwedu hurumende inofanira kushandisa mari yainowana uye kuti inofanira kubhadhara zvikwereti uye kuti isarambe ichikwereta.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vaimbe venhengo yekomiti yeparamende inoona nezvebhajeti nemari apo vaimirira Highfield West mudare reparamende vaSimon Hove vanoti vanobvumirana nemuono weIMF.
Foreign exchange market inofanirwa kudzikamiswa pachibviswa zvinhu zvinounza kubenefitwa nechitsotsi nemamwe mabandiko.
Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda kubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti pane zvakawanda zvinoita kuti mazano eIMF asashande munyika.
IMF inoya nemapolicies zvokuti tine imwe nguva ndichitarisa ndinoona sekunge maIMF programs aanongova mapolitical programs zvakare asi asinei chokuita neraramo yeveruzhinji.
Panyaya yekuvandudzwa kwemashandisirwo emari vanwuve vati bhanga guru renyika richaziisa matanho achatorwa mugwaro remonetary policy statement munguva pfupi inotevera. Sachigaro wesangano rinomirira masangano anoshanda akazvimirira munyika reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti dambudziko guru munyika inyaya yekusagadzikana kwezvematongerwo enyika. Urongwa hweZimbabwe hwekuti ikwanise kukwereteswa mari hwakakanganiswawo zvakanyanya nesarudzo dzegore rapera dzakanzi nemasangano emunyika dzekunze akaita seSADC, African Union nemamwe hadzina kufamba zvakanaka. Izvi zvakapa kuti hurumende yeAmerica inova izwi rakakosha panyaya iyi iti haichabatsire Zimbabwe kuita nhaurirano nevayakakwereta mari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Veruzhinji munyika vange vachicherechedza zuva rerudo reValentine's Day asi vamwe vachishungurudzika nekuoma kwaita zvinhu panyaya dzezveupfumi izvo zvakonzera kuti vasawane nzira dzekupembera nemaruva nezvimwe zvinodiwavo.
Mukuzia nyaya iyi Marvelous Mhlanga Nyahuye we Studio 7 abata mtungamiri wesangano re Voice of Peace Organization uye vachiona nezvekuyananisa vanhu mudzimba amai Lucia Gunguo.
Valentine's Day vanhu vari kupembera tirikungoona vanhu vakapfeka zvitsvuku vari kutengerana KFC neyo social media yakati kuuya maFacebook maWhatsApp vari kungotenderana baba president atengerwa vana baba vamwewo vari kutakura vaNDP asi tikangotengerwa chete sana amai vari kutaura kuno kwandiro kuita ka chechokwadi pane zvaunozwa kuti izvi zvinoseveresa nekuti imwe pressure yatiri kuona iri kuzvipa madzimai soka aiwa its not necessary hatirambe kuti vanokwanisa vanenge vachikwanisa because remember in life tiri pama different stages of pain mumwe mune imwe ine magurus ayo ainenge yakaseta kuti in the long term rati neufana kuita achibva chakati mashort term goals malong term goals saka titori kwakasiyana siyana vamwewo havasati vaane dzimba dzekugara vamwewo vaane pekugara havasati vaane mota vamwewo havatori nazvese saka life yakasiyana siyana ende kuzviisa pressure is not necessary.
Mungayambirwo vamwe vanenge vari kushushikana kuti havana chavawanawo pavalentine's day iri kuti chii
kana tachitiriwo pasete kuti hatikwanisi kutengerana magifti aiwa ngatikwaakseptai reality because kungoparana magifti haandizvo zvega zvinhu zvinogona kuitwa nemunhu panagona kuita football chaiyo kudyusa $2 kufonera mumwe wako uchimutaura zvaakakukoshera zvaakanakira uchimuudza how much you appreciate him or her.
Mutungamiri wesangano re Voice of Peace Organization uye vachiona nezvekuyananisa vanhu mudzimba amai Lucia Gunguo vachitaura naMarvelous Mhlanga Nyahuye vari muHarare. Chikamu chedu chinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro navafarai Kambarami vari kuCape Town, South Africa, vanove nyanzvi yemitauro. VaKambarami pamwe chete nedzimwe nyanzvi dzemitauro dzinosanganisira muzvinafundo Herbert Chimundu, muzvinafundo Kudadhuve nevamwe vari kushanda pamwe chete nechikamu chemitauro paMidlands State University chinodaidzwa kuti National Language Institute kugadzira zvirongwa zvingabatsira kupepeta nekushanda nemitauro yemunyika ngatinzwei vachitsanangura zvavari kuita murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa redu guru nderekuti tigadzire zvishandiswa zvinobatsira kuti mitauro yedu yose ikwanise kushandiswa pamichina yemakombiyuta kusanganisira mbozha nhare dzedu nemichina mikuru yatinoshandisa kumabasa edu. Basa iri tiri kuriitira tiri pasi pebazi rezvemitauro yemunyika yedu riri kuMidland State University rinodainzwa kuti MSU National Language Institute.
Imi nderipi basa ramuri kubata muurongwa ihwohu vaKambarami?
Ini ndine mabasa maviri makuru andiri kubatsira nawo. Rekutanga nderekuita tsvakurudzo yekuti tizive kuti ndezvipi zvishandiswa zvingadiwa kuti mitauro yedu igone kushandiswa pamakombiyuta. Basa rangu repiri nderekugadzira zvishandiswa zvingabatsira kupepeta mitauro yedu pamichina yemakombiyuta zvinosanganisira zviperetero nezviongorora mitauro zvinoshandiswa neavo vanonyora nendimi dzedu.
Tinozva kuti pamakaita zvidzidzo zvenyu zvemasters mune chirongwa chamakagadzira chamakabuda nacho chiri kushandiswa pamakombiyuta, mungatiudza kuti chirongwa ichi ndechei?
Hongu, bandiko rangu randakabata pazvidzidzo zvemasters raive rekuongorora kuti tikagadzire sei zvirongwa zvinogona kuongorora zviperetero zvemashoko emitauro yakafanana nemutauro wedu wechishona. Mukugadzira chiperetero kwandakaita, basa rangu raiva rekutsvaga nzira yekuti muchina uzive zvivaka mutauro zvechishona uye nenzira dzazvinotenderwa kubatanidzwa nazvo. Iyi inzira sharu yekugadzira zvishandiswa zvakadai. kune nzira itsva. Nzira itsva ndeyekushandisa mienzaniso. Inoda kuti kuve nemagwaro mazhinji ane mienzaniso emaumbirwo emazwi uye nemitsara yemitauro watinenge tichida kudzidzisa mumakombiyuta. Kana tave nemienzaniso iyi, basa redu repiri rinenge rava rekudzidzisa kombiyuta yacho nekuiratidza mienzaniso iyi. Izvi zvinotora nguva nemari zhinji kwazvo.
Zvinyorwa zvamuri kushandisa muchirongwa ichi muri kuzviwana kupi? Ndi muri kugadzira here kana kuti mune vamwe vana veZimbabwe vanokupai?
Zvinyorwa zvemienzaniso emushandisirwo yemitauro yedu zvatiri kushandisa tiri kuzviwana nenzira dzakati wandei. Yekutanga ndeyekuti kune dura rezvinyorwa rakaunganidzwa nana muzvinafundo vakashanda basa rekugadzirwa madura mazwi ekutanga yemitauro yedu. Imwe nhano yekugadzira madura mazwi aya ndeyekuunganidza umboo hwemashandisirwo emutauro mumwe nemumwe mune maturo anodaidzwa nezwi rechirungu rekuti corpus. Dambudziko nderekuti mazwi aya ava matsaru asi achiri kushandisika zvavo. Saka nzira yepiri yatiri kuita ndeyekutaura nemapoka anogadzira zvinyorwa uye nekutapa mazwi nemitauro yedu kuti vatipe mvumo yekushandisa zvinyorwa nematura emazwi avakatapa kuti tiashandise mubasa redu. Yekupedzisira ndeyekutsvaga magwaro ari padandemutande rapasiposi akanyorwa nemitauro yedu uye asina zvikoneso zvingaita kuti asatenderwe kushandiswa nevamwe zviri pamutemo.
Mune mamwe mapoka here amuri kushandawo nawo ari kukubatsirai kuti chirongwa chenyu chibudirire?
Pari zvino tiri kuwana rubatsiro rwedu rukuru kubva kuyunivhesiti yeMidland State University pamwe nevashandidzani vatinawo vekuyunivhesiti dzekuOslo, asi hatina mapoka atiyatanga kutibatsira.
Avo vange vari nyanzvi yemitauro vaFarai Kambarami vari parunare kuCape Town, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Nasi ave makore matanhatu kubva zvafa vaimbova mutungamiri wehurumende uye mutungamiri wekutanga webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai. VaTsvangirai vanopembedzwa nekurwira utungo hwechekerere, asi zvaishuvirwa nemushakabvu zviri kuzadzikiswa here? Kupindura mubvunzo uyu, regai tiende kumutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu.
Shirikadzi yemushakabvu amai Elizabeth Tsvangirai mumashoko avo neStudio 7 nhasi masikati vanoti vanorangarira murume wavo vachinzwa kunyaradzwa zvikuru nerudo rwake munzira yavakafamba vose. Amai Tsvangirai vanotiwo vanosuwa zvikuru murume wavo vachiti vacharamba vachimuda zvikuru nekumurangarira kunyanya zuva ranhasi reValentine's Day. Munin'ina wavaTsvangirai vaManase Tsvangirai vati ino inguva yakaoma zvikuru kumhuri.
Tinenge tiine misodzi pamatama yekuti izvo tinenge tichiti isusu dai vanga varipo nezviri kuitika izvi tingade tiri kupi. Semhuri tinonzwa kudzamirwa kwakasimba oro kwakadzika nekuda kwokuti vaTsvangirai munhu anga aine vision, and vision yavaTsvangirai yanga isiri selfish. Zvimwe zvese zvatinoona zviri kuitika izvi yanga iri vision iri inclusive yekuti munhu wese ngave nechekuita nenyika, ngave nechekuita kuti upenyu hwake huite zvakanaka.
Mutungamiri webato rinopikisa reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD muzvare Linda Masarira vanoti mushakabvu akasiya nhaka yakakosha mukusimudzira madzimai kuti apindewo mune zvematongerwo enyika. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vanoti vaTsvangirai igamba rakabatanidza bato ravo reMDC uye vakabatsira zvikuru mukurira kodzero dzevana veZimbabwe.
Munhu akasiya legacy yake munyika muno yekuti tinofanira kuita sacrifice, yekuti tinofanira kuita zvido zvevana veZimbabwe.
Mutauriri wechimwe chikwata cheTriple C vaPromise Mukwananzi vanotiwo bato ravo richaramba ari achirwira zvido zvevana veZimbabwe kuremekedza nhaka yakasiyiwa nemushakabvu. Mushandi mukuru muofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vaudza Studio 7 kuti vatsvangirai vaigona kuyanana nevamwe mune zvematongero enyika uye vaitungamira bato ravo mune zvakajeka kwete zvave kuitwa nemapato anopikisa nhasi.
Chatinoziva chaitwa navatsvangirai ndechokuti mukuita zvavaiita vaiva nemastructure. Mukuita zvavaiita vaiita vachishanda nenjere dzavo pamwe chete nedzevamwe vavaifambidzana navo mukuronga kwavo.
Vatsvangirai vakaberekwa musi wa10 kurume muna 1952 kwagutu. Vakashaya musi wa14 kukadzi 2018 vave nemakore makumi matanhatu nemashanu kana kuti 65 ekuberekwa mune chimwe chipatara kuSouth Africa mushure mekurwara negomarara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Pasmo Ndlovu.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa sarudzo dzakaitwa nezuro muNew York 3rd District, idzo vaTom Sosa vebato remaDemocrats vakakunda amai Mazie Philip vebato remaRepublicans. Sarudzo idzi dzaive dzekutsiva vaGeorge Santos vebato reRepublicans vari kupomerwa mhosva dzeuori. Izvi zvinoreva kuti mudare reHouse of Representatives maRepublicans ane zvigaro mazana maviri negumi nemapfumbamwe kana kuti 219, ukuwo maDemocrats ave nezvigaro mazana maviri negumi nematatu. Mukuziya nyaya iyi tabata vaFrank Guni vanoongorora zvematongero enyika.
Kana tichitarisa kukunda kwakaita vaTom Suzi kuNew York 3rd Congressional District, uko kwavaka kunda mai mazi Philip, micherechedzo wokuti vavoti kana kuti vasarudzi vaya vari kubva kuma swing district kana kuti vasina bato ravanonzi ndora vakanyanya kurerekera vanhu vakakosha zvikuru musarudzo. Tichitarisa sarudzo yemuna mbudzi kana kuti November gore rino,
vaikwikwidza ndivanani?
Sarudzo iyi yanga iri pakati pava Tom Swiss vakambove mumiririri weparamende yekuno kana kuti vakambova congressman weNew York 3rd Congressional District kwematemu matatu vakazoregera mugore ra2022 apo vakaedza kukwikwidza pachigaro cheugovernor weNew York vakafoira. Mukuedza ikoko ndo zvakakonzera kuti pave nemukana wakaita kuti vaGeorge Santos vazosarudzwa kunge vanga vachimirira district irori. Havo vaGeorge Santos vakazobviswa mudare remakurukoti, mudare reparamende kana kuti Congress, vachinerwa mhosva dzeuori kana kuti dzefraud, zvakazokonzeresa kuti pave nebyelection iyoyi yakaitwa musi unouyu.
Iwo mai Philip ava ndiani?
Mai Philip ava muJudha wechitema vakazvarwa kunyika yeEthiopia, vakazobva kuEthiopia nenyaya yekurwisana kwehondo dzekuEthiopia ikoko vakaenda kunogara kuIsraeri. Pakatorwa maJudha echitema neIsraeri, uko vakandoita musoja kana kuti muuto weIsraeri vasati vauya kuno kuAmerica. Ndo vanga vachikwikwidzana navaSuzi vakadyiwa.
Vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vari veZANU-PF vaFrank Guni vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutaura sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
IMF yokurudzira Zimbabwe kuti igadzirise nyaya yedhorari munyika riri kuramba richishaya simba. Zimbabwe yorangarira makore matanhatu kubva zvafa vaive mutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai. Vakawanda vopemberera zuva rerudo reValentine's Day. Ndiri Washington DC, ndini Danono Kawande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.